Ma Green Machine aitwa mugungano rimwe chete nezamalek yeEgypt au ali Tripoli yekuLibya pamwe neUSM Alja yekuAlgeria makundano ayo asara zvikwata gumi nezvitanhatu zviri kurwira mukombe mukuru uyu. Zvikwata zviviri kubva mugungano iri ndizvo zvichabudirira kuenderera mberi nemakundano aya ayo achapera musi wa5 Mbudzi apo pachatambwa mutambo wechipiri wefainari. Chikwata chavanga semugungano iri iZamalek yeEgypt iyo yakatora mukombe uyu kanosvika kashanu. Vanoongorora zvemutambo wenhabvu vanoti Cape United haina chekutya muzvikwata zvavapiwa sezvo kusvika pavari pari zvino kwaratidza kuti vanokwanisa kukwikwidza zvine mutsindo. Mushure mekubudisa shumba yeTP Mazembe, vatsigiri vemapepekepe vane chivimbo chekuti maGreen Machine achadambura zvikwata zvavapiwa izvi. Muongorori wemutambo wenhabvu vafarai kambamura vanoti gungano iri harina kunyanyooma vachiti ivo maGreen Machine anongoda kukunda mumitambo yavo yese yepamusha kuti vaenderere mberi nemakwikwi aya.
Kufraiswa wake zvinoedhari nakuoma chingodikana tingohwina magemu akuti qualify kuenda kunext stage. Ndaona vachikwanisa kukunda kozi hake dzinenge tomira naye tovimbana.
Mumwe muteveri mukuru weCapes United vaPhilip Muswe vanoti vaitovhunduka dai vanga vachitamba neBarcelona kana Real Madrid kwete vana Zamalek au Ali nana USM Alja. Mumwe mutsigiri weMadrid Machine vatendai mushangwe vanoti zvikwata zvapiwa zviri kutotya makepekepe mushure nezvavakaita TP Mazembe.
Hapana timu iri muAfrica zviri kutotya kuti timu yeika namba 45 inorova timu yeika namba 2.
Mitambo yemagungano eCup Champions League iri kutanga musi wa12 Chivabvu apo Capes United inofanira kutanga nekukunda apo vari kusangana neAl Ahly Tripoli kuLibya. Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaEmmanuel Musonza vanoti maDream Machine anofanira kukunda kana kuita mangange mumutambo wavo wekutanga uyu kuti zvinhu zvivafambire zvakanaka. Asi vaMusonza vanoti vari kuona Capes United zvikwanisa kuita izvi apo ichashanya kuTripoli.
Ndiri kuona seboys vedu chipolopolo Capes United rau inokwanisa kunohwina kana kuita mangange.
Vanoisa mari muchikwata chemakepekepe vaparai jere vanoti chinangwa chavo ndechekukunda mugungano iri nekusvika mumakota fainari emakundano aya. MaGreen Machine akasvika munharaunda yemagungano aya mushure mekubudisa TP Mazembe kuDemocratic Republic of Congo iyo yakatora mukombe muAfrica uyu kashanu uyezve pari zvino ine mukombe weCup Confederation Cup. Makepekepe ari kutarisira kuita kana kudarika zvakaitwa neDynamos iyo yakasvika mufainari yeCup Champions League muna 1998. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariatsi.